mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Vanoziva kuti havana chakaipa chavanoita, havana chikonzero chokuti vacheme. Saka kuvhunduka chatikwata unge une katurikwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kupomerwa mhosva yokumbunyikidza kodzero dzevanopikisa nemasangano akazvimirira ega.
Taifunga kuti taifa kuti vataurirwa kuti zvinofamba zvakadai zvikadai zvikadai kuita kuti mamembers edu bati hai hapana zvatisaziva nenyaya iyo tingoionawo musocial media.
Vamwe vari pamudyandigere vanoti havasi kufara nekusashandwa navo neboka rehurumende rinoona nezvehomwe yemudyandigere yeNational Social Security Authority.
Bumbiro remutemo rakagadzikwa kuTexas rakaita iro mutemo panguva dzemidnight nezuro unoti uyo wese munhu achabvisa nhombo kana kuti chiremba achabatsira munhu kubvisa nhombo inenge yasvika iyo 6 weeks anogona kupiwa fine inosvika iyo $10,000.
MuAmerica dunhu reTexas rinotsika mutemo wakaoma wekurambidza vanhukadzi kuti vabvise nhombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana ane makumi matatu nevasere 4,438 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane gumi nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevatatu 2,615,533. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane makumi mashanu nezvina zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 1,654,276. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nemakumi maviri nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu 124,960. Vapora munyika vachiita zviuru zana rine gumi nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi maviri nevapfumbamwe 113,527. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kupomerwa mhosva yokumbunyikidza kodzero dzavanopikisa nemasangano akazvimirira oga vachishandisa mutemo sechombo. Izvi zvinotevera kusungwa kwevanhu vakawanda nezvikonzero zvakasiyana-siyana uye kuvandudzwa kwemitemo yakaita semashandiro emasangano akazvimirira oga, hurumende ichiti iri kuda kuti asashandiswe nevanopfurikidza mwero. Dare remakurukota rakatobvuma kutambira kuvandudzwa kwemitemo weprivate voluntary organization act richiti vanopikisa havafanirewo kupindira mune zvematongero enyika uye vanofanira kuongororwa zvakasimba maonero avo. Asi gweta rinombomirira vamunangagwa vatinomudashe chinyoka vanoti havaoni chakaipa pamutemo uyu.
Chatinoziva isu ndechekuti mukutaura kwevakuru kunoi kuvhunduka chatikwata unge une katurikwa. Hurumende ine basa rokuchengetedza vanhu vemuno munyika kuti vasashandisiwa uye zvinhu zvatinazvo zvisashandisiwa nevanoda kuputsa nyika ino kana kuti dzimwe dzokune dzimwe nyika. Nyaya yemoney laundering inyaya yakakosha.
Ine chikonzero chei?
Inyaya yokutoti kana nyika yenyu ikai hainyanyi kukoshesa nyaya dzemoney laundering inodotaririgwa pasi, nokuti zvinoreva kuti matsotsi ose mari yavo inopfuura neko. Saka kana hurumende yavona pasina kunyatsomira zvakanaka, ikati inoda kupagadzirisa kuti pamire zvakanaka, ichivhara zvinoita kuti vane huori, vane zvimwe zvakashata zvavanoita, vashandise nyika yedu to funnel, ndozvakunoitwa muchirungu, kupfuuridza mari dzavo nomuno.
Nechinangwa chei mungatsanangura?
Kuti padzinopfuura dzobuda mumaorganization akasiyana-siyana, hadzichazikamwi, dzagezeswa dzoinda kune dzimwe, kune mamwe maorganization. Hapana uchahoziva kuti mari yakabva nepi, yakabva kunani, yahosvika kunani.
Asika vamwe vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe.
Saka hurumende ikati inoda kuvhara izvozvo, wose munhu wamuno wachinyunyuta achiti hee zvakaipa, hee zvakaipa, nhasi zvakanganisa chakati chakati, zvaita hee ma human rights, hee watinoti watinoti, wose munhu iyeye une chaanoda kuviga. Nokuti vanoziva kuti havana chakaipa chavanoita, havana chikonzero chokuti vacheme. Saka kuvhunduka chatikwata unge une katurikwa.
Gweta rinobva mirira vamunangagwa vatinomuda Ishe Chinyoka vange vari parunare kugweru naBlessing Zulu. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadyewa mazvinga vaudza Blessing Zulu kuti hurumende iri kuratidza pachena kuti haidi kupikiswa sezvakabuda pachena svondo rapera pakasungwa nhengo yedare reparamende yeZANU-PF inomirira Headlands vaChristopher Chingosho vachipomerwa mhosva yokutuka mudzimai wemutungamiri wenyika.
Zvemakuhwa ekuti mudzimai wemutungamiri wenyika anonzi atukwa hazvisi zvinhu zvingasungirwe vanhu, nemhaka yekuti vanhu vanofanira kuti vange vakangosununguka kutaura pfungwa dzavo, kupa pfungwa dzavo.
Asika ko iye mudzimai wemutungamiri wenyika kana achifunga kuti munhu amushora haana wokodzero here vamavhinga pasi pemutemo wacho?
Kana paine zvichemo kana kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa kana vaine zvinenge zvavabata ivo, vanokwanisa kutora matanho ivo semunhu, nekuti mitemo yakadaro iriko, kwete kuti mapurisa amhanye kusunga vanhu. Hazvisi izvo kuvhundutsira nekutsipika kodzero yevanhu yekutaura zvinenge zviri pamwoyo pavo. Hazisi nyaya yekuti mapurisa angapedzere basa vachitevedza
sei muchidaro,
nekuti hakusi kutyorwa kwemutemo wenyika, kungokanganisa kusaziva kwemapurisa kana kuti vangamhanyira mberi kuti zvanzi mudzimai wemutungamiri wenyika atukwa. Hazvityisi, kune dzimwe nyika dzakawanda chero vatungamiri venyika vanochoropodzwa pachena nevanhu pasina chinoitika, nekuti kodzero dzevanhu dzinoremekedzwa dzekuti vanhu vangotaurawo zvavanoda pasina kuvhunduka kuti pamwe zvichida ndingasungwa.
Gweta rinorira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadyewa mazvinga vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Vari pamudandegere vanoti havasi kufara nekusashandwa navo neboka rehurumende rinoona nezvehomwe yemudandegere yeNational Social Security Authority, iro ravanoti riri kubuda nezvirongwa zvakanangana nekuvabatsira asi vasiri kuziviswa nezvazvo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti boka iri rakaparura chirongwa chichabatsira vari pamudandegere ava kuburikidza nekubatana nechitoro cheSpar Supermarket kuitira kuti varipa mujandegere vane makore makumi matanhatu kana kudarika vange vachitenga nemitengo iri pasi nezvikamugumi kubva muzana pamazuva akatarwa. Chirongwa ichi chinonzi chichatanga nezvitoro zvespa zviri muHarare, Bulawayo, Kwekwe neMutare, uye vakweguri ava vanenge vachitarisirwa kuratidza kadhi ravo National Social Security Administration pamwe nechitupa chavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata ve National Social Security Administration kanavo vespa supermarket, asi mukuru we National Social Security Administration vaArthur Manasseh vakauza bepanhau reSunday Mail kuti vane zvirongwa zvakawanda zvakanangana nekubatsira vari pamujandigere zvavari kuparura. Chimwe chezvirongwa izvi chinonzi ndechekukweretesa vari pamujandigere mari yekuti vatange zvirongwa zvinovapa mari. Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vari pamujandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust, vaGideon Shoko, vanoti National Social Security Administration iri kusiya kunze vari pamujandigere pakubuda nezvirongwa izvi.
Isuwo tiri kungonzwawo, tiri kungoverengawo mapepa mumasocial media kuti hanzi ndiyo zviripo. Chinotikashamadza ndechekuti icho isu semarepresentatives mapensioners taifunga kuti taifawo kutaurirwawo kuti zvinofamba zvakadai zvikadai zvikadai, kuita kuti kuexplainera kumamembers edu vati hai hapana zvatinoziva nenyaya iyoyo, tingoionawo musocial media. Inini ndiri pensioner, pandiri pano ndipensioner, handisati ndawana any information kubva kunasa inonditaurira kuti iko tazodai tikadai tikadai. Kana ikoko organization yatinotungamirira sajenera sekretari inonzi Association of National Social Security Retirees Trust, hapana chatatitawana, tinongozviverengawo mapepa sokuverenga kwamuri kuita inini.
Asi kunyange musati maziviswa hanyu zviri pamutemo, munotambirawo sei chirongwa chakadai tichionawo chakanangana nekubatsira vari pamujandigere?
Isu semapensioners tinoda zvirongwa zvinobatsira mapensioners. Iye zvino takambozwa kuchinzi hanzi mapensioners achapuwa maloni. Ukatarisa mari dzinotakurirwa namapensioners kuti unopuwa loni yerudzii, zvinototikashamadza kuti ko chiko chiri kumbotauma. So kana kuri kutiko pane nyaya yakadaro yekuti hanzi mapensioners vaakupuwa discount kwaspa, panenge pakanaka kani musa yekuti pachaita advantage asika. Zvatinobvawo kuziva ndezvekuti izvo spa yacho kubhanga iriko here, kokubike bridge iriko here, kokucholocho iriko here, kokwamusarabani iriko here, nokuti kuna mapensioners ikoko. So kana tichiplana zvinhu ngatikonsultei mastakeholders kuita kuti vagotipawo pfungwa. Nemhosva yekuti kana muchiti pachandotenda kwaspa, zvinoreva kuti muri kutaura kuBulawayo, Gweru, kuHarare, pamutare, Kwekwe, Masvingo, kune nekaduma. Apa onangotaura nemhosva yekuti handizive kuti kune dzimwe besides Bulawayo neHarare vana vaspa variko here. Kana mumaguta chaimo chaimo I think mungangoita problem. Uko kumareserva kunotoita worse problem. So kuona kwatinoita inini inenge yatinozoti pachirungu half baked solution.
Totarisawo pamihoro yamuri kuwana sevari pamujandigere, tinonzwa muchinyunyutawo kuti mari dzamuri kuhora iye zvino hazvina zvasichatenga. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Nyaya yemapension allowances mapensioners emuZimbabwe yashupa nemhosva yekuti iko zvakaitwa pakaitwa kuu yemuna November 2017. After that paitwa hurumende vakada kutibatira ende vakatibatira. Ndinoda kupaisa nzembo isusu taiwana $100 something US dollars vavachiwana $80. Zvakazoitika ndezvekuti izvo hurumende yakati hanzi mari yenyika yose kana kuti masalari emunhu wese zvakufanana dhora nebhondi. Zvinoreva kuti inini ndakanga ndichitambira $100 yenas ndakutambira $100 nemhosva yekuti vhariyu yacho yakaenzana neUS dollar. Saka vadaro soon after vakatanga kuchinja vakuti ya dola ra $3 dola ra $15 dola ra kuenda market bekupensira vakagadza izvino yakuza na auction kuona kwatinoita isu mapengineers kwekutiko vaifanira kunge vakachinja mari yakaitangidza iyoyo yama US voinzanisa ne rate iripo. For example, ini takangaisikambira $100 izvino ndaifanira kunge mari yangu $100 iya yakamultipliwa ne auction rate zvinoreva kuti ndaifanira kuwana $8,500 asi handisi kuiwana izvino ndiri kuwana $3,000 saka zvinotaridza kuti ndiri kutobatirwa vanhu vese vari kubatirwa.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vari pamhandigere reassociation of National Social Security Retirees Trust va Gideon Shoko. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Newsday rinoti gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kutapa nhau kwakanaka kunobatsira kuunza rugare muZimbabwe apo nyika yakatarisana nesarudzo dzamuna 2023. Vachiparura zvepamutemo musangano weRotary Makerere University Peace Journalism Training Program Mizuro amai Mutsvangwa vakati vatori venhau vane chekuita mukuchengetedza rugare rwakagara ruri muZimbabwe kubva payakawana kuzvitonga kuzere. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota raiona nezvedunhu reManicaland amai Mandiita Wepi Chimene vakumbira ruregerero kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vave kusuwa kuZimbabwe. Amai Chimene vakange vari umwe wevaishora vaMnangagwa zvakadzama vachivapomera mhosva yekutungamirira rimwe bandi rebato reZANU-PF rainzi raida kubvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Amai Chimene havana kutaura kuti vari kupi. NewZimbabwe.com rakare rine nhau pamusoro pemushandi wepamugodhi weDtroop muChinoi akafa mushure mokudonherwa nedombo apo akange ave kugadzirira kuenda kumba apedza basa. Mutauriri weZimbabwe Republic Police mudunhu reMashonaland and West Inspector Margaret Chitove vanoti mufi uyu ndi Hemad Musona akange ane makore makumi maviri nemanomwe. Mukroniko nyanzvi mune zveutano dzemuZimbabwe dzinoti dziri kuongorora nhando yecoronavirus inonzi C.1.2 iyo inonzi yave kunetsa muSouth Africa nekuchamhembe kweAfrica kuEurope nekuAsia. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Baba wande akadiko vamwe ndinongoda kuturo wawo mai Mnangagwa kuzvino nai mai Mnangagwa hamuchatukuima gohani zvemuZimbabwe nai zvomotoda kutambudza zvizvarwa zvenyika hamutuku pamunenge makanganisa bvuma yekutsiurwa kwete kuda kuita zvitonga makutoita unonge nyika yangu stendi yenyu zvadaro vakomana bvuma yekutukwa nekuti imi munotituka ingo zvigamuchira.
Magadi yemwe vatereri vestudio 7 muri kukwadzisiwa naJuri ari kuPretoria kuno kwari kushandira. Ndiri kuda kutaura nezvenyaya yabhuku yazvakazarurwa 6:7 inotaura kuti mutasi webhiza iro zita raka anonzi Rufu kunzi vakapiwa simba rekuuraya vakapiwa simba rekutambudza imwe nenyika imwe nenzara ndatenda.
Makadi kuana mukoma Jonga ndiri kutaura ndiri kuno kuChinhoyi. Ini pafungwa yangu ndaa ndichifunga kuti president wedu vachamisa ngadii vagoro kuwana ndoonawo kuti pamayuthi nekuti chendinoona mayuthi haadi kuvhota nekuda kurejista haadi kurejista ngadii atagona kuwanawo dhona wedu kuti wandorejista unzi tuni chinengeita kuti kuti warejista wopuwa dhora mayuthi mazhinji haatodi anongotaura anenge achitaura ari panze ngatiwandire kundorejista kuvhota. Tikawandira tichindorejista mukuvhota voti vazhinji vacho havana pechensi vamwe chembere ino dzinomirira dziri yamaputi dziri panorejistirwa kuvhota mayuthi anonge atoti hangatinge ngatinge but umwe unoti hanhu asi handina zvokuita ndikatotoona dhora rangu apa otorejista kuvhota ya Sto kuti zvayo munhu wabvando vhota tione chimwe chako ona kuti anhu vhando vhota upwa zvine dzoro. Dalita kuno kubetserika nepapo zvaiti batsira.
Ah, mamuka sei pasiki 7. Ndinoti chinhu chiri kuuraya nyika yedu inhema kuti nyika inoita maelection results enhema tichibva ipapo kuita kadialogu kenhema tichibva ipapo kubva kwagadzirwa kweopozisiyo ingana monzuro kenhema kasingazorecognizwi outside the country nyika yedu vashandi vehurumende vaushandi vari kutambiswa mari yemuzimbabwe anonzi vavanoti maaratgs enhema asingarecognizwi outside the country. Saka inyika yekupi ingaranwa nenhema? Makamboona kupi nyika inosimuka? Iko zvino machina anoya muzimbabwe achinzikwa emainvestors. Haasi mainvestors, imbavha, mbavha chaidzedzo. Vari kuvaka pariamendi mahara. Hakuna chinhu chakadaro chinoitwa mahara. Iyi ndiyo nekolonialism. Saka nyika yedu iri kuparara nenyaya yenhema. Tichasara tisina chatiinacho nenyaya yenhema.
Mangwanani pastudio 7, ini ndinongotaura hangu pamusoro pavadamba avo veMDCT. Vangapemberera havo kutora Harvest House, vangapemberera kutora maofisi eMDC. Asi chokwadi ndechokuti, isu kana tovhota, hativhoteri maofisi, hativhoteri Harvest House, kwete. Isu bato retinofamba naro tinoriziva. Chero mukaita zvipi nezvipi muchishandidzana nezanupf muchinzi batai napapa mangwana tigokupaiwo zvimari napapa itai zvose asi chokode chandinongokuyambirai ndechokuti vana vezimbabwe vakatarisa zviri mumaziso hakuna mashura anozomuka akangoitika kuMDCT kunzi hanzi yazovhoterwa ikaita 66%. Imi muchiishaiwa kuri nhasi 66 iyoyo. Majority muri kuiona here iriko here komuri. Yongozomuka yavako musi wevhoti muna 2023. Fungai zvakanaka baba, tatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Juno reTexas muAmerica nezuro rakadzika michemo mitsva inorambidza vanhukadzi kuti vadzise nhumbu kana nhumbu iyi yapfuura masvondo matanhatu. Muchemo uyu uyo unonzi Senate Bill 8 unorambidza kubviswa kwenhumbi dzose dzasvika masvondo matanhatu kana kupfuura. Izvo zvinonzi nevamakirinika anobvisa nhumbu. Muchemo uyu watorambidza kubviswa kwenhumbu zvachose sezvo vanhukadzi vazhinji vanenge vasati vaziva kuti vane pamuviri munguva iyi. Pasi pemutemo uyu munhukadzi anoedza kubvisa nhumbu anogona kusapomerwa mhosva mumatare edzimhosva, asi vose vanomubatsira vanogona kuendeswa kumatare edzimhosva kusanganisira chiremba anobvisa nhumbu iyi. Vana mukoti nevashandi vachiremba uyu vanobatsira kubhadhara mari yokubviswa kwenhumbu iyi. Kunyangewo mutyairi wemotikari yaendesa munhukadzi uyu kukliniki inobvisa nhumbu. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College muzvinafundo chipo dendere vanoti matunhu mazhinji akadzika mitemo yokumisa kubviswa kwenhumbu, asi mutemo wemuTexas wakanyorwa nenzira inogozha kuti urambidzwe mumatare edzimhosva. Vanoti panyaya iyi pachava inokurwisana kukuru mumatare edzimhosva apo vanotsigira kurambidzwa kubviswa kwenhumbu neavo vanoda kuti vanhukadzi vapiwe kodzero dzekusarudza zvokuita nemuviri yavo vachasangana mumatare edzimhosva.
Bumbiro remutyemura gadzikwa kuTexas rakaita iro mutemo panguva dzemidnight nezuro unoti uyo wese munhu achabvisa nhumbu kana kuti chiremba achabatsira munhu kubvisa nhumbu inenge yasvika iyo 6 weeks anogona kupiwa fine inosvika iyo $10,000. Mutemo uyu auenderani nezviripo pa Roe versus Wade ku Supreme Court. Unotiwo mutemo unotiwo vanhu vanokwanisa kupisa nhumbu kusvika kuma 22 weeks 5 months.
Vanobvumidzwa kubvisa nhumbu zviri pamutemo ndevapi?
Vanokwanisa kubvisa nhumbu ndivaya vanenge vasati vasvitsa 6 weeks kana kuti pasati pabatwa fetal heartbeat fetus iri mudumbu.
Ko vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu ndevapi?
Vanobatwa nemhosva ndavana chiremba kana wese zvake anenge achinzi abatsira munhu kubvisa nhumbu iyoyo.
Dr. Dendere, mutemo uyu unoenderana here nemitemo yeAmerica?
Mutemo uyu unoenderana neSupreme Court yatinoti Roe versus Wade inoti iyo munhu anokwanisa kubvisa nhumbu kana yasvika pa 5 months.
Vari kushora mutemo uyu ndevapi uye vanotii?
Vari kushora mutemo uyu vanoti unodzvanyirira vanhukadzi. Unotiwo vanhukadzi havazivi zvakanakira miri yavo, asi chimwe ndechekuti vanhukadzi vazhinji vanenge vasati vaziva kuti vava nepamuviri panobata 6 weeks. Vanhu vazhinji vanowanzoziva kuti vabatwa nepamuviri kana dzava kuma 8 weeks yatinoti 2 months.
Ko masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi anoti pamusoro pemutemo uyu?
Sangano anorwira kodzero dzevanhukadzi vazhinji vavo vanopokana nemutemo uyu. VePlanned Parenthood ivo vanopa iwo maabortions ari free nemamwe maservices anodikanwa nevanhukadzi. Vabudeyo vachiti mutemo uyu unonyengisa kubatirira vakadzi vanhu vatema nevaya vanobva kumhuri dzisina mari. Chanyengisa kunetsa pamutemo uyu zvekare ndechekuti hausarudzi vaya vanenge vabatwa varepwa kana kuti macases eincest. Havana basa nazvo kuti munhu abatwa nenhumbu sei. Vari kungoti so long munhu ane nhumbu kunyange ari mwana aitiswa pamuviri nababa wake, vari kuti mwana iyeye anofanira kuchengeta pamuviri ipapo. Vanoona nezvevanhukadzi vari kuti hazvisi fair uyezve zvinotokonzeresa damage yakanyanyisa kuvanhukadzi. Kwetawo zvezvekare zvokuti vari kuti kunyange zvaonekwa kunzi mwana ari mudumbu haasi viable, ane zvirwere zvakawandisa kana kuti pamuviri pacho panokwanisa kuuraya mai, vari kungoti panofanira kuchengetedzwa.
Munoziva here kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vanofungei pamusoro pemutemo uyu?
Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vativo mutemo uyu hauenderani nebumbiro remutemo reAmerica uyezve unodzvinyirira vanhukadzi. Varakidza kusafara chaizvo nemutemo waiswa nevanhu vekuTexas.
Avo vange vari vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts muno muAmerica neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Nezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vape kupomerwa mhosva yokumbunyikidza kodzero dzavanopikisa nemasangano akazvimirira oga. Vamwe vari pamugandigere vanoti havasi kufara nekusashandwa navo neboka rehurumende rinoona nezvehomwe yomugandigere yeNational Social Security Authority. MuAmerica, dunhu reTexas rinodzika mutemo wakaoma wekurambidza vanhukadzi kuti vabvise nhumbu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.